Bumbura redu romutemo rezanupiyefu rakajeka zvikuru rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndopanosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Iye president wepati uzosarudza mavhaisi ake. Saka asi kana pakaitika evacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special Congress. Inoita kuti vanhu vasarudze munhu anenge achizosiiwa president anenge varegedza basa. PaSpecial Congress ipapo anoda upresident anosimuka ega iye kuti ndii ndoda kuita president, osarudzwa navanhu paSpecial Congress, owana majority yamaprovinces anomuti uyu toda kuti aite candidate. Kana abvumidzwa kuita candidate, oya paSpecial Congress ozovoterwa.
Vagutu, zvakajeka here sezviri kutaurwa navamangwana, nekuti vamwe vanenge vanoti vamugabe ndo vane masimba anotogona kutodarika bumbiro remutemo webato racho.
Unoziva zvezanupiyefu blessing ka kungotaura. Pabepa ndo zvakanyorwa zvataurwa nacomrade Mangwana, asi mukuita handizvoba. Sose tinoziva ka kuti zanupiyefu nivamugabe, vamugabe ndo zanu. Yavanoti one cent of power yaya vanenge vachitoreva kuti simba rose kuna vamugabe, ndo vanosarudza, ndo vanoita zvose. Saka apapa ukaona zvinoitika ndezvekuti ukaverenga constitution yavo nezvavanenge vachizoita ivo mukuita chaimo, handizvoba. Tose tinoziva kuti hapana kana munhu mumwe zvake vamugabe varipo vari vapenyu angada kuvachallenja muzano. Kwete kuti vanenge vasingadi kuvachallenja pachena, asi kurya nekuti vanoziva kuti mukuru uya ukataridza iwe kuti waudawo kutora chinzvimbo chake. Muchirungu vanoti hanzi consider yourself a dead man walking. Woziva kuti pako pakuperera.
Vatengesera kadhi Mangwana havangakomeri zanupiyefu asina mbopinda mubato medu. Isusu from 1963.
Aiwa blessing, ndofunga ndini ndichine flow. Blessing, ndiwe moderator. Blessing, asi ndapedza kubwereketa kaini.
Alright, tingoti gaga tingwe vaguti.
Zano, handisati ndamboipinda. Kusvika ndipinde muguva mangu handife ndakapinda muzano. Ndipinde muzano kana chitunha changu chaicho hachisi kupinda muzano. Ndoda kuti vateereri vanzwisise ipapo. Saka ndazada ndangotsanangura nekuti zanupiyefu it's a one man band. It's a fully fledged dictatorship.
Alright, vamangwana taurai tinzwe.
Nhasi newspaper riri kutaurairo kuti vatsvangirai vati kana takusarudza masenator ndovega vane right yokusarudza munhu kuinda kusenate. The father of democracy called Tsvangirai anoda kusarudza iye masenator on his own. So vagutu ngavagadzirise lack of democracy yamupati mavo.
Vagutu,
zvanyorwa mupepa ndinoda kutaura kudoma bepa racho nezita renews the handizvoba.
Ndodzoka kwamuri vamangwana, tiri kunzwawo kuti vamwe mubato renyu zvikuru kumadzimai vari kukurudzira kuti vamugabe vadome munhu anozovatsiva. Ndo zvinenge zviri mubumbiro remutemeri, zvinofamba sei? Vamugabe chete ndo anosarudza here kana kuti vanhu?
Vapresident vedu vakagara vachitaura over and over again kuti ivo havasarudzi munhu anovatsiva. Munhu anovatsiva achabva kuvanhu, ivo vakabvawo kuvanhu. Every 5 years vanodomwa navanhu vachidzokera pachigaro nokuti vanhu vachiri kuvada. Kana vaakuzobvawo pachiuya umwe, anofanira kubva kuvanhu. Pfungwa dzavanhu hatingadzistopi, asi ndozva kuti president vanotevedzera constitution yedu yepati inotaura iyo kuti achatungamirira zanupiyefu anofanira kubva kuvanhu. Achavatsiva kana nguva yakwana, achabva kuvanhu.
Vagutu,
kana vaakuti vamugabe ngavachidoma successor, zvakutoreva kuti vakutoti pati iyi yavayo kumba kwavo inototi munhu anoti ini ndichada kusucceedwa naningi.